Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 8/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac yabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri yenhomba yeCOVID-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Sadhiki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Ite mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri enhomba yeCOVID-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Nhomba idzi dzasvika panguva iyo munyika muine kuchema-chema kwekuti vanhu vari kutadza kubayiwa nhomba sezvo dzisiri munzvimbo dzakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari paRobert Gabriel Mugabe Airport, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro, vati vatambira nhomba yeSinovac mamiriyoni maviri.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac yabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
VaMangwiro vati hurumende ichawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba kusanganisira kwese kunoungana vanhu.
Chaita kuti nhomba iyi ibayiwe muyunivhesiti dzedu, mumakoreji edu nenzvimbo dzakadaro dzatakambotaura kunotengeswa fodya chibage, kotoni uyezve kana mumisika yedu ingava yekumbare, yekuburuwa yevana rengini nekuti kwese tiri kuita izvozvo. Saka tiri kuona chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tinoimba kuti zvicharamba zvakadaro.
Gurukota rezvemari vaMtuli Ncube vati vari kutarisira dzimwe nhomba miriyoni nechidimbu svondo rinouya uye dzimwe nhomba mamiriyoni maviri kupera kwemwedzi uno. VaNcube vatiwo nyaya yenhomba haina kungokoshera kudzivirira kufa kwevanhu asi kuti yakakosherawo mukudzivirira kuondomoka kweupfumi hwenyika.
The vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for governments to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery.
Chirongwa chekubaya nhomba haizinyaya chete yekuchengetedza utano, nyayawo yekuchengetedza upfumi hwenyika nekuti kana vanhu vabayiwa nhomba, zvinyore kuti hurumende ivhure nyika nemabhizinesi. Saka nyayawo yokuvandudza upfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati zvakanaka chose kuti kwauya imwe nhomba, vakakurudzira kuti iendeswe kumatunhu ese kuitira kuti nzvimbo dzinobayirwa nhomba dziwande munyika.
Tinotenda zvikuru kuti nhomba dziya 2 million dzaitaurwa dzasvika. Izvozvo zvinhu zvinotendwa zvikuru, asi toda kurangaridza hurumende kuti izvo tiri shure chaizvo. Ngavachishanda nesimba kupedza backlog yanga iripo. Vira next month vachitipa 1 million doses a month dzavakataura dziya. Tinokumbira kuti madoses aya akurumidze kudistributwa mumaclinics ese, especially kumaremote areas, nokuti vanhu vari kufamba nzendo refu vachitsvaga vaccine vachiishayiwa. Ngatidistributai 2 million izvo dzipere chimbi chimbi mavhiki matatu mana anotevera, dzimwe dzichisvika zvakare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevatatu 1973, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 60,227, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevana nezuro 2,264. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vange vave zviuru mazana masere zvine gumi nepfumbamwe nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 819,058. Hurumende inoti ine urongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kanzuro yeguta reHarare yazivisa nhasi kuti ine nzvimbo makumi matatu neimwe dzayakatara dziri mumisha inogara veruzhinji kuti dzinge dzichibayirwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo yakatora danho iri senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vasafambe mitunhu yakareba kunobayiwa nhomba, uye kuitira kurerutsa dambudziko rekuwanda kwevanhu vave kuda kubayiwa nhomba pari zvino. Nzvimbo dzaziviswa nekanzuro dzinosanganisira Mbare Polyclinic, Edcliffe Polyclinic, Borodale Satellite Clinic, Highlands FHS Clinic, Eastley FHS Clinic, Greendale FHS Clinic, Mavuku Satellite Clinic, pamwe chete neHighfield Polyclinic. Vachideme vazivisawo kuti zvipatara zviviri zvehurumende zvinoti Parirenyatwa Central Hospital neSalim Gabe Central Hospital, uyewo zvakazvimirira zvoga zvinoti Simas Borodale Clinic neHealth Point zviri kubayirwawo nhomba yekudzivirira COVID-19. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakakara dzinoda kunobayirwa vanhu nhomba yeCovid-19. Nzvimbo idziri dzekanzuro dzinosvika 31, koita dzehurumende dzimbiri, koita dzekupuraivhete dzimbiri muHarare. Nekuti ane Harare vangangoda kudziziva zvinoti idzo Rayside Clinic, Hitfield Detect Clinic, Mbare Polyclinic, Kanzuro Detect Clinic,
chema kuti vari kusvika vodzwa kunzi hakuna nhomba yacho, hapana vari kubayiwa, pamwe vongoudzwa kunzi pari kubayiwa vanhu gumi nevashanu chete. Matanho apa ari kuitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kubayiwa vakawanda? Kuti kune vanenge vachida kubayiwa nhomba yepiri koitawo vari kuda kubayiwa nhomba yekutanga, mune mitsara here yekuti vanoda nhomba yepiri vanoendawo mirawo kuvanoda nhomba yekutanga vachimirawo kana kuti vari kungosangana? Inyaya imwe iri kutaurwawo nevari kuenda kunobayiwa vachideme inyaya yekuti vanosvika vomira mutsetse kwenguva yakareba, ozoti vasvika panenge pachibayirwa nhomba vozoudzwa kunzi nhomba yapera.
Nhomba
mutauriri wekanzuri ya Harare, wa Michael Chideme, vari parunari mu Harare ne Studio 7. Zimbabwe National Army, Lieutenant General Edzai Chimonyo, vashaya nasi muharare, mushire mekunete kana neshirwereche gomarara kwenguwa ya kareba. Thomas Chiripasi, anotipanya iye.
Kufa kwa vachimonyo, kwa tanga kuziviskwa ni mtauri wa mtunga miru wenyika wa George Jaramba, padande mtandera wa retweeter nasi mangwa nani, guruko tarnona na zhugburiswa kwa mashoko, amai Monica Mchangwa, vati nyika ya rasikiru wa zhukuru nekushaya kwa ita vachimonyo, awa vata nangura semuna anga haka zhupira kushandira nyika. Kunyange azo urumende ya tanangura vachimonyo semuna inga haka zhupira kushandira nyika, vamwevano timabasa ketuka na vachimonyo munguwe gukura hundi, anu shubisa pa mwene urwadza moe evano vane ama zakaore wa munguwa ii. Munyori mkuru msanganore ibejulika zulu, vampuso fuzu wayo, vata vasi kufara kutivachimonyo vafa vasa ativa misko pamberipe matare, kutivadaire kutichicha vaka itapa kuurawa kwevano ku Midlands ne kumatebeleland, munguwa ye gukura hundi.
It's unfortunate kutimono atosha iku, asatambo yenda kukoti, kutotaura, choko atikuti, during gukura hundi masakazi, wanga wachura ya vando, chupa ure 1, 2. Iye atosha iku, ane vital information ye kuti, maoperations ayanga chito, ndiana angachiwa tunga mira, ndiana achipa ma orders, kuzwe zatosha ikwa, and vandu wakuto celebrate kuti, igamba renyika, but iye angari part of band, wanga wachita zunze gukura hundi.
Mutungamiri webato re Democratic Party, vauraya izembe, vati wakushaya kwa vachimonyo, paka tarisikwa norondo yavo, kuno radza pachena kutichave kudikanwa kuvandu tukoko mashandro ema utomunyika, kuitra kuti azazise zvido zvevero zhinji, kwete zvimapato zvimatongerwo enyika.
Tiri kuti mauto iko zvino ngazive, kuti vanofana kuita basa roumhizha. Kuti vaite mauto enyika ari mauto avanhu, kwete kuti vaite mauto a president neboka ra president raanobva lezanupiyefu.
Vachimonyo vakarwa muhondo yerusununguko, vakapinda muchiuto muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga, vakazoshanda mubazi rezvekunze kwenyika kubva muna 2008 uko vakazotorwa vachinomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pakapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika zvitevera kusiyiswa basa nechisimba kwakaitwa muchakabva Robert Mugabe mushure pekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. Vachimonyo vakazokwidziridzwa pabasa, vakatora chigaro roche mukuru wemauto vachitsira va Philip Valerius Banda, avo vakatora chigaro chakasiwa na va Constantina Chiwenga, avo vakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Urongwa hwekuchemwa pamwe nekuradzikwa kwavachimonyo hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDC Alliance inotisadiki inofanira kusimbaradza matano airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Munyore anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato iri muzvare Gladys Chatwayo vaudza vatori venhau kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru neudzvanyiriri huri kuitika kuEswatini. Vati bato ravo rinotsigira zvikuru veruzhinji vari kuratidzira kunyika iyi vachida utongo hwechekerere. Muzvare Chatwayo vatiwo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ravo vavoshimuve vakaita musangano wekupangana mazano nebato rinopikisa kuEswatini repudemo pakati SADC inofanira kutora matano ekupedza kusakadzikana kuri kuitika munyika iyi nekukasika.
Isu tiri kunyora matamba kuSADC kuti tivakwanise kunzwisisa position yedu iye nezvatiri kukumbira maererano nenyaya yeSADC. Provincial assemblies edu, my external provincial assemblies edu, achangewo achino deliver my petition kuma embassy akasiyana siyana pasi rose maringe nenyaya yekuSwaziland nekuti nyaya inotibata zvakanyanya nekuti zviri nyaya dziri kuitika kuSwaziland nyaya dzatinonzwisisa zvikuru sekuti tiri vanhuwo vari kurarama pasi peudzvanyiriri.
Vati chikuru chavari kuda kuti mauto adzokere mumabarak vachiti vanorwadziwa nezviri kuitika kuEswatini nekuti zvakamboitikawo muno. SADC inoti yakatora matano ekugadzirisa dambudziko iri uye yakatora vakatotuma chikwata chinosanganisira makurukota anoona nezvekunze kweSouth Africa, Dr. Naledi Pandor negurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe vaFrederick Shava, kuti vanoyananisa zvikwata zviri kurwisana asi hapana chakabuda. SADC inoti ichatuma chimwe chikwata zvekare. Hatina kukwanisa kutaura nevebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti tinzwe dirawo panyaya iyi, asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo haripindiri munyaya dzinoitika kure dzimwe nyika kana risina kukokwa kuzoita izvi.
Hatingatadzi kutaura kuti dai vari kuSwaziland sezvakataurwa nedonzo reSADC, kuti dei vabatana, dei vataurirana vaona kuti vangagadzirisa sei nyika yavo zvisina mhirizhonga, zvisina kupiswa kwemashopu, zvisina kupazwa kwemigwagwa, zvisina kuurayana kwavanhu.
Vati MDC Alliance yakasununguka kuita zvainoda vachiti izvi hazvinei nebato ravo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEswatini, uko vanhu vari kuratidzira vachida shanduko inoita kuti vakwanise kuita sarudzo, vachiti vanoita neutongi hweumambo wa mambo Muswati. Ndira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
MDC Alliance iri kukurudzira kuumbwa kwekomiti yenyanzvi dzekunze munyaya dzezvekufambiswa kwemari kuti iferefete magwaro ari kuburiswa nemasangano akaita seCentury, Cartel Report uye hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende kana kuti Auditor General's Report ari kupomera vamwe vakuru vehurumende kunyanya muzvina bhisimusi vakuda tagwirei mhosva yekuita zvehuori. Asi bato riri kutonga reZANU-PF iro rine nhengo dzakawanda dzinonzi dziri kununa miromo nekudya zviri mugapu ravatagwirei, rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya uye mabasa arinoita, uye kuti nyika ibude mumukanwa mamupere mayapinzwa nezvirango zvayakatemerwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga uye mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMugwadi.
Dei kwanga kuri kuti vana vatagwirei varungu hataimbonzwa mashoko esatiri kunzwa aya. Dei kwanga kuri kuti vamabhizinisi vatema ava vari kuita mari vakazvitorera minda yavo vakapinda mune zveupfumi vakawana mikana vakaishandisa vakaita mari mumigodhi muminda, dei vanga vari varungu tisinganzwi makomplainzi atiri kunzwa nhasi aya. Asi isu tinoti kwavari, rambai makashinga muchienderera mberi nokushandisa nokusevenzesa mikana yakaiswa nehurumende yavamunangagwa, yakaiswa nehurumende yeZANU-PF kuti nyika ino iite upfumi. Saka zvingatishamisi tikanzwa vemDC kana kuti vemasangano akazvimirira oga vachipopota inhau yokuti zvido zvavo hazvizvo kuona vana vatema vachipinduka. Chatinoziva chinorwadza nyika yeAmerica, chinorwadza varungu vakatemera nyika ino zvirango zveupfumi, chinorwadza vemasangano amunoti akazvimirira oga, imhaka yokuti vakaisa zvirango zveupfumi vakati mukomana wamunotaura nezvakeiyei aiswe pamurawo wezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika inoyi. Naizvozvo vasi vaona kuti pamwe kuda bhizinesi rake riri kuramba richikura zvakadaro, voita basa rokuti tingaita sei kuti tumuparadze. Saa tipo pakuparadza vamabhizimisi vechitema, tiripo pakuvasumudzira.
Pindo yaitinzwe vamavhinga.
Hapana munhu angagunun'una kuti ko vanhu vatema muZimbabwe yakasununguka vaita mari nemhaka yei. Asi chatinobvunza ndechekuti mari yabvepi, uyezve kana pachinge paine nhoroondo nekunenedzerwa kunzi iyi imari yenyika yawanikwa neukepekepe neuori, zvinokonzera kuti kana vanonyora vachinge vanyora kuti vatagwirei mukati memakore mashoma shoma ekuti vamunangagwa vatanga kutonga, vatagwirei vakaita makambani akawanda zvikuru sei anosvika makumi matatu nematanhatu nekuraudzira, makambani anga achipiwa matenda makuru kwazvo nemikana yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank, uyezve Sakunda Holdings yavo kwegu yakareba ndiyo yanga ichinzi ngaibatezve mari zvekumandi agriculture nezvimwe, kutenga mafuta emichina nemotokari muZimbabwe, zvakare mukana wokutenga mabhazi anozoshandiswa nenyika. Zvese izvi zvobvunzwa kunzi ko vatagwirei vanombori ani chaizvo kuti vanenge vachipuwa mabasa ese aya nehurumende pasina kujeka kuti zvakaenda kutenda here gwararacho rinofamba sei nemakayei kumaridza dzakadai dzichipinda muhomwe yemunhu mumwe chete uyezve tinoziva kuti nyika yeamerica mugore ra2020 muna nyamavhuvhu yakaisa matagwirei pasi pezvirango nemakambani avo ichidongedzera huori nehuori saka zvese izvi zvinoreva kuti pari zvino chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yezimbabwe kuferefeta kunyatsoongorora kuti kochiriko chiri kumboitika kuitira mari yehurumende kwete kuti vatagwirei vaita mari yavo yepauzimba kwete asi kuti kana pachishandiswa mari yehurumende inofanira kuti ionekwe nekuti mari yehurumende imari yevanhu vanobhadhara mitero vanhuwo zvavo vari kukwangwaya vari kuyavaya vari kutambudzika ndodambudziko guru riripo muzimbabwe kuti vashoma shoma vakati kwati kwati nehurumende vari kudyarifa vazhinji vachinonga svosvo nemuromo
vamugwadi todzoka kwamuri
munotaura imimi kuti upfumi hwenyika ngahugovanwe vakateerera pano kana neni ndingada kunzwawo kuti upfumi uhwu hwamunoti ngahugovanwe hwakavigwa papi huri mudura ripi ramuri kuti imi rakamirira kuzogovaniwa vanhu umwe noumwe ngaaise maoko ake achishandira upenyu hwake naizvozvo tichisumudzira nyika
petai chirongwa chedu vamavhinga tisaswerere guvhi yakatiho
asi kamuri kuzvambarara pamberi pemubvunzo kuti ko imi nezanupiefu munotii nenyaya yehuori hwagwadamisa nyika yezimbabwe chero panyaya dzemutevedzeri wemukuru wenyika wachiwenga pavainzi vari kusiyana nemudzimai wavo vamberi chiwenga mapepa aibuda mumatare edzimhosva zvaitaura kunzi vatagwirei vakatenga mota dzepamusoro vachitengera vakuru venyika vachidii vachidii zvese izvi hazvina kujeka
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhevamavhinga vari parunare kubritain manzwawo zvakare kubva kumukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare muharare sangano reafrobarometer richishanda nesangano remuzimbabwe remass public opinion institute rakaita tsvakurutso iyo inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana havagutsikane nemafambisirwo ebasa akaita mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukati memwedzi gumi nemiviri yapfuura godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
ongororo iyi inoratidza kuti zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvinoti nhengo dzeparamende hadzisi kushanda zvinofadza zvikamu makumi manomwe nezviviri zvinoti nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika dzinofanirwa kusanganisira vemabhizimisi vedzisvondo nemamwe masangano kwete vezvematongerwo enyika chete mushandi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti vanoshamisika nezvabuda mutsvakurudzo idzi vachiti afrobarometer ndiyo zvekare yakaita imwe tsvakurudzo masvondo maviri apfuura ichiti zanupf inokunda kana sarudzo ikaitwa nguva ipi zvayo
saka hatizivi kuti tsvakurudzo dzavazowana idzi dzanyanya kuva nomusiyano pane dzavakawana mavhiki apera maviri ayo zvinoreva here sokuti vana vemuzimbabwe havazive zvavanoda kana kuti pangava nezvimwe zvikonzero havo zvavashandi zvavasaka kuti vabude netsvakurudzo idzodzo
asi vati bato ravo rinotambira zvabuda mutsvakurudzo iyi panyaya yenhaurirano vati hurumende yebato ravo inoda chose kutaurira nevanhu vese muzimbabwe asi haingamanikidzi vasingadi kupinda muhurukuro mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford shatwayo vati havashamisiki nekuti vanhu havasi kufara nemashandiro avamunangagwa nekuti vari kutambura uye havana mabasa
vamunangagwa havasi kumirira nyika yese munoziva mapindiro avakaita saka hapana paungaita confidence kana kuwana tariro pamunhu waunoziva kuti uyu handiye munhu watakaisa pachigaro zvichienderanawo nekushanda kunenge kuchiitwawo kahurumende kanenge kakaripo kari kushanda zviya zvekuti kanoziva kuti akasi kuitira vanhu kari kuzviitira iko chavanoda maguta avo chavanoda matumbu avo vachirya rife renyika vega saka vanhu vazhinji arinononga svosve nemuromo saka ungati iwe uchitambura uchiregererwa uchiabhuswa uchiita zvakawanda wobva waita confidence nemunhu iyeye anenge achiita zvakadaro
vashatyava vatiwo vanhu havangafari nemashandiro enhengo dzeparamende sezvo nhengo dzebato ravo zhinji dzakadzingwa muparamende asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nebato rezimbabwe democracy institute vavekezela gumbo vati kusafara kuri kuita vanhu nemashandiro enhengo dzeparamende kumadhorobha kunoratidza kuti rutsigiro rwebato iri rwuri kudzikira
tiri kuona kuti vanhu vemdc vakawanda havasi kugutsikana nezviita nema MPs avo nema councillors avo compared to vanhu vechi vezanupf ma MPs vanhu vakawanda kuzanupf vakawanda vari kuti ma MPs avo vari kuita zvakanaka nema councillors saka zvinoratidza kuti MTC iri kutolose support ito dissatisfaction nevanhu vakawanda vari dissatisfied with the MTC councillors and MPs
zvimwewo zvakabuda mutsvakurudzo yeafrobarometer ndezvekuti vakawanda vanoda kuti hurumende iwanise vanhu mabasa uyewo vanhu vashoma vanoti vakasununguka kutaura zvavanoda kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika ravanoda ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Godwin Mangusha.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri enhomba yeCovid-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira Covid-19. Sadhiki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri muEswatini kuitira kuti vanhu vasaramba vachifa munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.